kwitsa makomo takazvinyima zvekudya tineva tiri kutaura naye iye baba vekudenga ukaona tichikwitsa makomo takazvitsaurira tineva tiri kutaura naye iye baba vekudenga ukaona tichinayiwa nemvura tiri pakunamata wediwe musatinzwirawo tsitsi tiri kutaura nedenga ukationa tichinayiwa nemvura tiri pakunamata wediwe musatinzwirawo tsitsi tiri kutaura nedenga tinotaura namwari
nguva dzatinoda
tinotaura namwari
nguva dzatinoda
ati tinotaura nababa
nguva dzatinoda
tinotaura nababa
nguva dzatinoda
Kuna mata, serene rumbizo, dosia rumbizo ya.